Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 2 mbudzi 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanono Kahwande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mapurisa anoti kuferefeta kwavo kunoratidza kuti mudzimai wemutungamiri wenyika haanei nezvegoridhe rakanga richida kubudiswa munyika zvisiri pamutemo svondo rapfuura. Mamwe masangano anomirira vashandi anoti musangano wanhasi pakati pehurumende neApex Council hauna chekuita navo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vachingove mazana maviri ane makumi mana nevatatu 243. Nezuro vanhu vanomwe 7 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Vatanhatu vavo vakachitapurirwa munyika, umwe chete achinzi akadzoka kubva kuBurundi. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mashanu nevatanhatu 56 vafa nechirwere ichi. Kozouyawo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevatatu 23 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana matatu ane makumi manomwe nevana 8374. Vapora munyika vachiita zviuru zvinomwe zvine mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nevanomwe 7927. Mutauriri weZimbabwe Republic Police Assistant Commissioner Paul Nyati vazivisa kuti Gift Karanda, uyo akasungirwa nyaya ine chekuita nekuedza kubudisa goridhe muZimbabwe zvisiri pamutemo naMuzvari Henrietta Rushwaya, apamidzwa imwe mhosva yekuedza kuvhiringa zvemutemo mukuongororwa kwenyaya iyi, zvichitevera mashoko anonzi akataura ekuti goridhe rakanga richiedzwa kubudiswa munyika ndera mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa nemwanakomana wavo Collins Mnangagwa. Vanyati vanoti mapurisa akatarisa nyaya iyi zvakadzama asi haana chaakawana chinoratidza kuti zvakataurwa naKaranda ndezvechokwadi. Muzvidafundo Elliot Masocha vanoti nyaya dzeuori dzanyanyisa munyika, vachitizve hazvivakatyamadzi kuti munhu anenge asungwa anoedza kuzvibatsira nekutaura zvakawanda pamusoro pemhosva yake achipinza mazita evakuru munyaya dzakadai aine tarisiro yekusasungwa.
Chandiri kuona ndecho uori hwaanyanyo kupambira muZimbabwe zvokuti zvinhu zvakaitika zvokusungwa paairport kwamai Rushwaya handiko kutanga mafungiro angu goridhe richibuda kana namadiamonds achibuda, asi zvinowanza zvaitika ndezvokuti munhu unenge abatwa nemhosva unozama nopaanogona napo kutsvaka zvikonzero zvokuti abudirire kana kuti aregererwe. Namaonero angu ndirokuti kubuda kuri kuita mazita amai Munangagwa nomwana wavo apa inzira yavakabatwa ipapo pamwe yaida kuzama kuvhundusira vanhu vakavabata kuti vapfuure namaenderero avo. Asi tikana tokutarisisa uori muZimbabwe, izvi zvinonguva chete zvishoma pane zvihombe zvinenge zvichiitika, ndisingati zvangu kuti mai Munangagwa kana mwana wavo vari muaiwa, asi kuti Zimbabwe yose yakapambira nouori. Nokuti munhu wabatwa iyeye chete hazvirevi kuti ndiye uga, pane vakawanda kubvira zasi kumapurisa, kubvira kumakanzuro kusvika kupi. Saka ndo maonero andiri kuzviita, pari kubuda mazita makuru asi hapasati pawanikwa chinoti evidence kuti masita iwawo ndivo here vakavatuma vakabatwa vacho asi maonera ndaita ndaona mai munangagovabudisa chirwa chavo chavari kupambadza parana Facebook apa achiti izvi handinei nazvo mwana wangu wakachena indakachena kana paine evidence iripo umbo huripo mapurisa ngaahuburise
saka sekuona kwenyu professor izvi zvaigona kuitika here pasina kushanda navamwe vanhu vakati wandeka kuti vari pamusoro
ndinoona sokuti zvinhu zvaigona kuitika chaizvo nokuda kuuori hwazara kuti ivo vacho vanocheka paairport vanogonawo kupuwa mari pasina kana vamwe vanhu vari kumusoro uko vanozikamwa vachirega zvinhu zvichipfuurira mberi tinoziva kuti isu kana ivo makamera paairport akadzimwa amaerushwaya pavaipfuura ipapapo zvimwe izvozvo zvinogona kunge zvisinei navanhu vari kumusoro soro vakuru kasi huori huya hwapambira kubva pasi pasi kusvika kumusoro asi huri huori hwakatangira zvino kumusoro huchidzaka muzasi uku vachidzidzavo zvinoitwa nevari kumusoro uku saka uori ngati humate muzimbabwe sokuti dambudziko redu tose rinotizha isu tose nokuti goridheri nderenyika yezimbabwe tose patinoona uori hwohwo ngatishambadze isu pachedu tirege uori hwohwo hunenge huripo saka handisi kuda kunyanya kupomera kuti kubva pamusoro kana kubva zasi asi ndinoda kunyanya kupomera isu mazimbabweni tose kuti tinomuona zuva nezuva panoitwa uori tinoita uori vamwe vedu pazuva nezuva roga roga nyange uchida kuti uvake imba yako uapruvhirwe spendi yako unozviwana kumakadziro zvinhu zvinoitika ukokoko saka tose ngatiungane tisungisane tose pachedu isu tirege uori ihwohwo kuti igodzidzisa vana vedu vari kuzvikoro kubvira kupuraimari kuti uori hausimudzi nyika hunoputsa nyika
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha veDeVry University vari parunhare kuOhio neStudio 7. Gurukota rinoona nezvemabasa vaPaul Mavhima vakaudza bepanhau reSunday Mail nezuro kuti hurumende ichaita musangano nesangano romirira vashandi vehurumende reApex Council nhasi. VaMavhima vakati musangano uyu hurumende ichange ichizivisa nezvemihoro mitsva yainoda kupa vashandi vachiti vane tarisiro yekuti vashandi vachatambira zvavari kupiwa nehurumende. MyZimbabwe.com inoti sachogaro veApex Council amai Cecilia Alexander vanoti musangano uyu uchange uri wechitatu uye wekupedzisira vachiti vanotarisira kuti musangano uyu uchabudirira. Munyori mukuru musangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vaudza Studio 7 kuti sangano ravo harina chatinotarisira kubva mumusangano uyu. Mamwe masangano anomirira varayiridzi anoti musangano uyu haunei navo sezvo Apex Council yakaratidza kare kuti hainei nezvido zvevanhu asi nezvehurumende. Tatadza kubata sachigaro veApex Council amai Cecilia Alexander kuti tinzwe divi ravo. Mutungamiri wesangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti varayiridzi vakamirira kunzwa mhinduro inobva kumutungamiri wenyika uyo vanoti masangano evarayiridzi masere akanyorera gwaro achivakurudzira kuti vapindewo muhurukuro nevarayiridzi pamusoro pemihoro yavo.
Musangano uri pakati pehurumende nevashandi unotaurwa unoitwa nhasi hausi wevashandi asi kuti ndevevashoma vagara vanodya mari dzakawanda vane zvibvumirano zvavakaita kare zvatakaona zvichiparurwa kare mumapepanhau nepamwe pamaplatforms zvisinei nezvenhunha dzevashandi zvinoti zvinoda USD 520 asi zvinoenderana nekuwirirana avo vanodya zvizhinji vanodya mafuta enyika vanonombora pose pane chinodyika chemunyika muno kuti vawane zvavangaite kuti vadzimaidze vanoshanda especially varayiridzi kuti vadzokere kumabasa vachifunga kuti vane zvavapiwa. Haisi nyaya yevashandi iri kutaurwa nhasi asi nyaya yekuzadzikisa zvakatarwa nevanhu tsvanyiriri kusanganisira vavanotuma vachitora mari kubva kuvashandi vachiendera kuti maunions.
Saka sangano renyu rinofungei nemusangano wanhasi uyu?
Isuse boka rinomirira vadzidzisi tinoramba tichitaura kuti boka reApex Council harimiririre vashandi vanoshandira mupublic sector yemuZimbabwe. Boka reApex Council rakareta kuve pamutemo kubva pakatarwa bumbiro remutemo muna 2013 section 65 yemukonstitution yemuZimbabwe haitendere kuti titendere tisangane nehurumende vachikumbirana vachimwisana zvitigadzike vachiti tisitomirira vashandi. Section 65 inoti vashandi vasarudzana vabatana vanokwanisa kuwana mukana wekutaura nevanoshandira vachiita zvisungo zvinoita kuti vashandi vawanewo zvinobatika zvavangaendesa kumburi dzavo. Mushandirwo achishandirwawo akafara kuti tapedzera nahurukuru.
Zvinoreva here kuti hapana chamunotarisira kubva mumusangano uyu?
Zvatichaona kwana tichaona kutengesa kwemhando yepamusorosoro kubva kune avo vagara vaine mbiri yekuti kana vamwa tsvutugadzike vanokangamwa vashandi vavanozvitorera mari zvinoita kuti ivo vasununguke. Saka hatina zvinhu zvatokutarisira, zvingori nekurudziro yatokupa kuvashandi kuti hai upenyu hwedu hausi mumaoko evashoma vanotya. Upenyu hwedu huri mumaoko edu isu vazhinji vanotambudzwa, kuti tibatane tirwise kusvikira tapiwa mari dzedu. Muhoro watinokumbira $500 hausi muhoro unoshamisira, hausi muhoro watatisingambowani. Kungori mari yataisitambira imari inoita kuti tirarame nemhuri dzedu tichirarama zvakanaka.
Avo vange vari mutungamiri weartus vaobed masaraure vari parunhare kuHarare nestudio 7. Zvichakadaro rimwezve sangano revarayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe rati mumusangano wanhasi uyu hurumende inenge ichiita hurukuro nasawira wayo asinei nevashandi zvikuru sei varayiridzi. Tabata mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takashira Joe kuti tinzwe pamiri yesangano ravo.
Musangano uchaitwa uyu nhasi uno musangano unonetsa kuti tizive kuti chingabuda chinganakira washandi chii, asi zvinoratidza sokuti musangano wakatopera kana kuti delayed match.
Masvika pakudaro sei?
Tinoona hurumende ichiuya neofa ye360 iyo yakabudiswa navamwe vedu vezimta vachiti vakaapila kuna president. Asi kana vakabuda nemari ye$360 hationi pfungwa idzi dzichikwanisa kuti dzipedze jamha kana kuti incapacitation iri kuvarayiridza. Manegotiation haafani kuuya ari vanhu vakambotaurirana kuseri vachida kubata vamwe kumeso. Saka zviri kuhurumende, kana hurumende ichida kuti zvikoro zvivhure maiso kwazvo nyimba kutsvadza rungwa, ikauya neofa ye$520 to $550 iyo yaitambirwa navarayiridzi mugore ra2018 zvingapa chiedza zvokuti zvikoro zvingavhurwa zvikaenda mberi. Kana hurumende ikauya chete ne360 ichanetsa kuitambira nokuti masangano avarayiridzi ari 8 akanyorera mutungamiri wehurumende tsamba yokuti aida kuti ataure nomutungamiri wehurumende. Zvino tozoona mutungamiri wehurumende aita rusarura ava kunotaura ne1 organization. Saka izvezvi ndozvichapa kuti zvitadzise kuti tione nomuono mumwe chete, nokuti apa toita sekuti tinotamba bhora rematombo. Saka apa kuno kamwembwa.
Saka Dr. Joe, munoti kuhurumende?
Dai hurumende yada kuti zvinhu zvinake, yauya nemari iyo yaingotambirwa navarayiridzi yakazopamidziwa yohafurwa nehurumende zvisina nhaurirano. Saka zvatiri kuudza isu nevarayiridzi kusanganisira veayo masangano akanotaura nemutungamiri wehurumende ndewokuti vakatipa inonzi mandate yokunodiscasa pamusoro pe$520 to $550. Mamwe mashoko anopesana neipapo haakomboreri uyezve haatambirwi navarayiridzi. Chimwe chinotsamwisa zvikuru ndechekuti tinohaya vanhu wanga wasimu incapacitation wakaita sana Alexander na Nadzatsunga toti chitungamirirai nhaurirano dzedu isu tanga tine zvinyunyu ipapo panotinetsewo nokuti maticha ane dambudziko guru maallowances haasi kuuya akanangana navarairidzi zvisinei kuti takanguri tataurana nehurumende tichibvumirana maallowances akawanda
nyaya iyi yoitwa sei Dr. Joe
chingango pedza zvinhu zvese kuti tive nerudakaro muministry of education kupa iyo mari yaimbotambirwa navarairidzi ende tinofunga kuti dai hurumende yaita izvozvo ikaradza kuti haisi kutungamirwa nesangano rimwe chete iro rakaenda chiverevere rikazonotaura napresident izvozvo zvingapa kuti pave nechiedza asi kana vatungamiri muhurumende vasingadi kuti kuve nechiedza ngavauye vachitaura zve 360 nokuti isu hatidi kutamba mamechi akatotamba kare kumwe saka varairidzi vanotituma isu vanongotaura kuti whether tiriko kana kuti hatiko takamirira kuti tingoona 520 to 550 ndizvo chete zvingapa kuti zvikoro zvivhure zvakanaka
avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takawakira Joe vari parunhare kumasvingo nestudio 7 mutungamiri wesangano wevanotengesa mumigwagwa Revenders Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vanoti vanoratsamba kuhurumende kuti ijekese kuti mari yekubatsira vanozviitira mabasa emaoko munguva yeCovid-19 dziri kufambiswa sei veBulawayo Vendors and Traders Association nedzimwe nhengo dzeVSET kumasvingo dziri kuti dzakawana mari yakavimbiswa muna kubvumbi mutungamiri wesangano reAnti-Corruption Trust Southern Africa vaObed Chinamo vari kupomera mhosva vamwe vezvematongero enyika kuMidlands kuita huori pakugoverwa kwemari iyi vachipanana ivo kwete vanozviitira mabasa emavoko ava mukuseya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaWadzai
chokwadi chiripo mukoma zulu ndechekuti mari yakauya ishoma ende yakauya kuvanhu vashoma shoma takawana nhau dzevanhu vatambira mamembers edu atambira mari kubva kuBulawayo nekumasvingo vanhu vashoma shoma muno muHarare hatisati tawana nyaya yakadaro sekuzuva kwatiri kuita isusu vakawana mari idzi vaiwana ari ma600 bond aiiswa mumafoni yainonzi mobile money
mari inokwana here takatarisana matambudziko ari kusangana nevanozviitira mabasa emaoko zvakonzerwa nechirwere cheCovid-19
imari shoma pamaonero atinozviita isu nokuti 600 tikatarisa nokukwira kwaita mutengo haikwanisi kana kutenga masaga maviri ehupfu zvazvinongoreva ndezvekuti mari iri kubuditswa kana iri kutobuditswa ishoma ngaiwedzerwe ienderane nekukwira kwaita mitengo nekudhura kwakuita zvinhu mumashops chechipiri ndechekuti hurumende inofanira kuisa madanho ekuti vanhu vazive kuti mari idzi dziri kuuya nenzira dzakaita sei
zvii zviri kuitwa pari zvino zvamusiri kuwirirana nazvo
iko zvino pari zvino mari dzinongokaruka dzangopinda hapana kana information yekunzi vanhu zviri kufamba sei ende kuexplaina kuti 600 yachona iri kubvira papi nekuti isusu pakutanga kwatakaita taiziva kuti mari dzinenge chienderana neinflation nekukwira kuri kuita zvinhu asi handizvo zvatiri kuona zviri kuitika saka tinokurudzira hurumende pave neinformation iwedzere uwandu hwemari nokuti zvinhu zvakakwira uyezve zvikurumidzwe kuitwa nyika yose tikabvunza vanhu vese vachiti vagamuchira mari idzi
tiri kunzwawo kuti makanyora tsamba yenyunyuto kuhurumende mungatiudza kuti zvii chaizvo zvaita kuti munyore tsamba iyi
takaendesa gwaro redu rekutaridza zvichemo zvatinazvo saka tiri kutarisirawo kuti tichawana mhinduro mumazuva ari kutevera iwavo nokuti maonero edu isusu ndeyekuti zvinhu zvinogona kuitwa neimwe nzira nzira inoita kuti information inge iripo pajekerere nzira inoitawo kuti chero mari dziri kuuya dzinge dzichienderana nemamiriro akaita ikonomi yedu saka takaendesa hwaro ihwohwo tiri kutarisira kuti tinowana mhinduro kana tisina kuiwana tichakumbira kutoenda pachedu kundovaona ikoko kumaofisi kwavo
mutungamiri weVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Tombo tarisa zvirimu mapepa nawo anasi. Kuroniko rinoti Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company yakwidza mutengo wemagetsi nezvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50%. Aka kareke chipiri mukati memwedzi umwe chete mutengo wemagetsi kuchikwidzwa. Zimlife.com rine nyaya inoti mutungamiri weTanzania vaJohn Magufuli vakakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika nemavhoti anoita zvikamu makumi masere nezvina kubva muzana 84%. Vemapato anopikisa muTanzania vanoshora mabatirwo akaita sarudzo iyi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mwamuka sei mukoma tanonoka ine zita njeitwa List Mati. Ndodo kukurudzira zvangu maticha kuti kudai vakabatana panyaya uye kurangwa mabasa kuti vakwanise kuwedzerwa mari yavo, kwete kuti vamwe vanenge vachienda kumabasa vamwe vasingaendi, zvinoratidza kusabatana. Ende vanhu vemuZimbabwe ndo vazi vane kusabatana, vamwe vanoti todai, vamwe vati todai, vamwe vachingotongoone tumaro vachingoenda zvichingodaro, saka hazviratidzi kubatana. Saka dai mukabatana niyoti zviratidza zvega pacheno kuti vakasabatana hapana chinobuda, niyoti matariro acho ari kuita hurumende yacho anoratidza kuti havana hanya nazvo kuti vakwanise kuvawedzera mari kana kuita sei, nekuri kuti hapana kana nechavanokora. Ende vazhinji vacho havana kana nedzimba, vazhinji vacho vanoita basa rekutorenda. Wana uri munyika mako hobva waita muroja futi, roja unofanira kuita wabuda kunze, ndobva unofanira kuroja. Kana uri munyika mako haufaniri kutoroja. Ini zvino ndiri muSouth Africa but handiroji, ndakatotengwa kwanga sendi, but hamuzi munyika mako, but ndakakwanisa kuwana mari ndikwanisakutenga sendi. Saka muZimbabwe muticha vazhinji, maticha mazhinji anoita basa rekuroja, havana kana nedzimba. Manoti havakori chunhu, mari inokora ticha kuZimbabwe niyanokora inini, ndobhadhira maticha anokwanisa kuita 10 nepei yangu 1 ndobhadhira maticha 10 kuZimbabwe, havahori chunhu. Saka maticha akabata naye kana mati murongwa mabasa, mukwanisa kupuwa mari inotenga, kwete zvamunoitwa izvo kupusisiwa izvo.
Chikunu chimwe hachikodze sadza uye rume rimwe harikombi churu. Mazano marairanwa, varume kutsva kwendebvu vanodzimurana. Ndaida kuti kuna vamunangagwa ngavataurane navachamisa ndokuti nyika yeZimbabwe iendelee mberi. Vasaita dialogue nevanhu vasinambobvira vambovhoterwa vakaita samai kupi ana Lavumo Maduka, ndo vari kukonzeresa uori munyika kuti hurambe hurimo, ndo vari kukonzeresa kuti vana veZimbabwe vatambudzike pazuva ranhasi. Masanction ari kukonzerwa naamai kupi na Lavumo Maduka kusanganisira navo vamunangagwa, ndo masanction acho ari munyika. Saka ndekupi kwavari kuenda vakapinda vachiti varoda kugadzirisa zvinhu? Pazuva ranhasi vari kuchema nezvirango. Pavakapinda vainyatso kuziva kuti zvirango zviripo, asi vakatadza kuzadzisa zvido zvaidiwa nenyika dzakatemerera Zimbabwe zvirango. Tinoenda sei mberi ivo vachingoshanda kuhukura vachitaura nemasanction every day? Masanction ndiwo anokonzeresa kuti nyika isaenderera mberi. Havasi kuda kutaura uori kuti ndo huri kusanganisa upfumi hwenyika. Ngavagadzirise ipapo ndo kuti nyika iende mberi. Ngavaite nharurano naChamisa ndo kuti nyika yeZimbabwe ibudirire. Vakataurana naChamisa zvinhu zvese zvinomuka zvakanaka. Chamisa ari kuti ngatiite dialogue iri pachena, dialogue ina mutonge gava, iye ari kuramba munangagwa. Chii chaanokwanisa kuita? Akaenda ako kuAmerica akatadza kutaurira navo kuti chibvisirewo zvirango, kwete kuita gala remasanction. Munotinyangadzirei?
Makadii pastudio 7 apo? Tinofara hedu imimi muri sei vashamarari wese, tinotenda nekuti penhau dzechokwadi. Ndoda kutaurawo panyaya iyi yakataurwa nemutungamiri wenyika nerovi yekuti hanzi munyika zvinhu zviri kugadzikana. Wakomana, kana munhu uri mutungamiri wenyika unonga uri kuti uri kutungamire nyika kana uri kutungamire mhuri yako. Mhuri yako kana yakagadzikana zvinhu zvaastebhumba mako, usataure kuti hazi nyika yaastebhu, ungataure chokwadi. Mutungamiri wenyika unotaure zvinhu zviri kuoneka nemunhu wese, zvinhu zviri pachena kuti hanzi zviri stable one uchitambure kudai mitengo yezvinhu ichikwira. Tinoendepi kana zvakadaisi? Nyika haitongwi nenhema. nyika itengwine nechitororo, nyika itongwine chisimba, nyika itongwine manatsamukano. Zvinhu zviri pachena the whole world kuti Zimbabwe ndeasafari. Munhu ndopounosimuka wechitaura kuti hanzi zvinhu zviri kuita stable, zvinhu zviri kugadzikana. Zviri kugadzikana chii? Chii chiri kugadzikana? Kumba kwenyu ndokwakagadzikana, noti munyika. Muri kuzviona here zviri kuitika muZimbabwe? Muri kuti vanhu varara wajei? Ngatisadaro mumakoma, ngatisashorana tichidaro ba, ngatiremekedzanei saanhu. Mwari ariko kuti tei hana kufa mupenyu.
Izvo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mangwana chipiri, 3 mbudzi, America ichange ichiita sarudzo yemutungamiri wenyika. Kusvika pari zvino, vanhu vanopfuura mamiriyoni makumi mapfumbamwe nemaviri vatovhota muAmerica. Nhasi tinoenderera mberi nekutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica pamusoro pesarudzo idzi. Tabata chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reSouth Carolina vapromise Sunday kuti tinzwe maonero avo.
South Carolina vanhu vari pakati pekuvhota, sezvamunongoziva kuti maearly elections, maearly voting yakatanga kudhara. Saka parishonezi muSouth Carolina mune more than a million people that have already cast their vote, vatovhota kudhara.
Asi zviri kutwazvo murunyararo hapana kuchizvira kuri kuri kuitika.
Maripota atinonzwa ndeye kuti muri kuvhotwa hamo murunyararo.
Sekuona kwenyu imimi, wamunoona seane rutsigiro rwakawanda ndoupi pakati pavaTrump navaBiden?
Zvinenge zvinoti nesei kuona mukoma wande, nekuti chinoitika ndechekuti munzvimbo dzakaita semumatown town munana Metro Beach, Charleston, nzvimbo dzakadaro dzinonyanyovhotera dzakarerekera kumadhemokrats. Asi mumaruzevha mukati umu, mumaruzevha mukati munana Fayetteville nemune chumwe nzvimbo chinzvimbo chidiki chidiki umu ndoma munenge munobuda mavhota akawanda eRepublican. Saka kuti ndinatoti jajei kuti chimbo ichawira kupi, ndinganyepe zvirikunetsa kunazotarisa.
Chii chiri mupfungwa dzavanhu chinokosha kwavari musarudzo iyi?
Vanhu vanenge vasiri kufara nemafambiro ari kuita, mabatirwo ari kuita chirwere checovid-19 nehurumende iripo. Vanenge vari kuona vanhu vakawanda vari kugunununa kuti panenge pasina hanya wakakodzera unokwanisa kubatsira. Saka ipapo ndinoona kunge sezvinonzi pane kakugunununa kakatokurei kuna vaTrump panyaya yemabatiro avari kuita nyaya yecovid-19.
Tinoona zvakare kuti mudunhu renyu iro reSouth Carolina kune sarudzowo pakati pevanhu vaviri vanoda kuita sineta, umwe wemasineta vanobva mudunhu iri. Mungatiudzawo nezvesarudzo iyi?
Kune muRepublican Lindsey Graham agara ariko kwenguva yakati rebei, asi uri kuchallengewa zvikuru kwazvo nemukomana anonzi Jamie Harrison ari kuda kutora iye senate ine state seat. Saka tiri kuona kunge pane mukana wekuti vaLindsey Graham vanogona kuchetsa pasarudzo idzodzi, nekuti mukurumbira uri kuuya navaHarrison wacho anenge wakatowedzerei, uyezve vaLindsey Graham wacho vanenge vasina sapoti yakanyanya kubva kubato ravo reRepublican.
Avo chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reSouth Carolina vapromise Sunday vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mapurisa anoti kuferefeta kwavo kunoratidza kuti mudzimai wemutungamiri wenyika amai Uzedera Mnangagwa havanei nezvegoridhe rakange richida kubudiswa munyika zvisiri pamutemo zvondorapfuura. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zekare maniru anasi apotichiku paese zime na ini njini chanono kawande njini Washington DC ndichiti moswera zakanaka.